WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonwa Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association nhasi richaparura bepa nhau ravo rinonzi The Defender. Hurumende inovimbisa zvekare kubisa zvimhinga mupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe reZimbabwe Human Rights Association nhasi rine mutambo wekuratidza veruzhinji basa ravo rekurwira kodzero dzevanhu uyevo richiparura bepa nhau idzva rinonzi The Defender riri kutanga kutenderera munyika yose mangwanani anhasi senzira yokupemberera nekurangarira varwiri vekodzero dzevanhu vapenyu nevakati siya. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano iri vadzika maibere kuti tinzwe zvizhinji zvichaitika nhasi.
Hongu mangwana tiri kuparura bepanhau redu idzva rinonzi The Defender, zvichingoreva kuti The Human Rights Defender muchidimbo.
Dingindira rebepanhau iri nderekuti kudii vabere?
Dingindira raro tinoti iro celebrating Zimbabwe's everyday human rights champions. Mukana watiri kutora isu sevarwiri vekodzero dzevanhu kuti tinge tichipemberera mabasa akanaka anoitwa neavo vanorwira kodzero dzevanhu.
Mungatipe here mufananidzo wezita kana mazita amuchange muchicherechedza evarwiri vekodzero dzevanhu?
Hongu ishu yekutanga yeThe Defender tinotarisawo mukati meishu iyoyi tichipemberera upenyu hwavade hwamafinga avo vakatisiya kugore rapfuura. Saka takabva tati titore ishu yekutanga iyoyi, inaugural issue, toiita memorial issue yekupemberera upenyu hwekurwira kodzero dzevanhu hwakararamwa zvakanaka naivo vadewa mavhinga. Nemusi wemugovera tanga takatobatana nemhuri yekwamunatsi mukupemberera upenyu hwavadewa mavhinga, tikatovapawo pre-launch edition yemagazini irori rine mufananidzo wavadewa mavhinga paakafa nenhau yokuti vairwira kodzero dzevanhu. Zvandataura imagazini rinocelebrata The Everyday Human Rights Defender. Saka muchaona kuti mumagazini imomomo tinenge tichitaura nezvevamwe varwiri vekodzero dzevanhu dzimwe nguva vamusinganyanyi kunzwa kana tiri kutarisa panyaya dzemumapepa nhau idzi, nekuda kwekuti vanhu vaya vanoshanda muchinyararire zvavo, asi basa ravanenge vachiita irori rinenge ririwo basa rakakosha.
Vari kumamisha nevari kure nemadhorobha vanokwanisawo here kuwana bepa nhau iri vabere?
Hongu, chinangwa chedu ndechekuti bepa iri riwanikwe kumatimana ese enyika. Ndosaka tiri kutoriparura riri bepa nhau chairo, risiri rekungowanikwa pamadande mutande chete. Mapepa emumadande mutande awanda zvikuru, asi iri tiri kuriparira riribepa chairo romumugwagwa kuitira kuti tidzokere paya patakatambira. COVID isati yasangana nesu zvainakidza zvikuru kubata mapepa mumaoko tichaverenga. Saka the defender chinangwa chedu tikawana rutsigiro rwakakwana ndechekuti ringe richiwanikwa mumaprovinces ese ari 10 zvikuru sei kumamisha.
Avo vange vari vadzikamai bere mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vachitaura parunare vari kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa zvekare kubvisa zvimhinga mupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kuBulawayo neZuro, vaMunangagwa vakati magwaro aya achawanikwa pachena. KuMashonaland West sekune dzimwe nzvimbo zhinji munyika, vabereki vakawanda vari kuti vari kusangana nematambudziko anopa kuti vatadze kutora magwaro aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekurujeko mushinhoi amai tsitsi mutukura vakarambwa nemurume vanoti havana mari yekuenda kumusha kwemurume uyu kunyanga kwavakanosunungukira kunotora magwaro anoratidza kwavakaberekera vana vavo.
Vabati vakasenda garigara tozoti vari kupi vanavo ndikangopiwawo kwauchiti nhai zvibatsirio vanavo tisezvendore mabhesi ndanyorwa chapa pachikoro zvikanzi hazvidi kutange manotorera vanavo machi mabhesi rekodi.
Magwaro aya anopiwa kumakiriniki kana kuzvipatara kunenge kwaberekerwa munhu. Kune vanenge vaberekerwa mudzimba panokurudzirwa kuti vauye nematsamba akanyorwa nasabhuku kana kanzura wenzvimbo, asi vamwe vanoti zviri kunetsa kuwana magwaro aya. Hurumende kuburikidza nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nemapasipoti kana kuti registrar general iri kuenda munzvimbo dzakawanda ichitoresa magwaro aya senzira yekurerutsira vanhu kuti vasafambe nzendo refu kunotora magwaro akakosha aya kunyange zvava pachena kuti pave nematambudziko zvakare. Ambuya Jacqueline Muzondo vanotiwo vatadza kutora magwaro ekuzvarwa evazukuru vavo vaviri vachinzi ngavauye nechitupa chaamai vevana ava avo vakaenda kunyika yeSouth Africa makore mashanu apfuura.
Inini ndatadza kutora mabirth certificate nechikonzero chokuti ava vazvukuru vandiriuda kutoresa vandiri kurarama ndinavo. Amai vacho vakasoenda hwazva akangomitisiwawo handizive kuti ari kupi, asi vana ndiri kurarama ndinavo pano. Nhasi ndauya ndida kunditoreswawo vazvukuru vangu mabirth. Vemabirth vari kuti hatisi kuita, saka ndoitawo sei nevana ava? Vari kuti vari kuda baba vabereki vevana ava nemabirth record nemababy card. Ini zvese hazvini, handina nokuti vana ava vangu vazvukuru. Chiripo ini ndoda kubatsira saambuya nokuti ndiri kugara nevana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvari Rudo Magwanyata vanoti vanofara nechirongwa chehurumende, asi vanoti havasi kufara nezvinhu zvakawanda zviri kudiwa kuti mwana apiwe gwaro rekuzvarwa.
Tiri kumbira kune hurumende yeZimbabwe kuti pavari kuuya munharaunda medu ngavadzikisewo zvinhu zvavanoda kuti mumwe nemumwe abatsirike akwanise kuwana birth certificate. Bumbiro redu remutemo the constitution inopa munhu wese kodzero yekuti ange aine gwaro rake rechitupa kana birth certificate.
Gweta guru munyaya dzekodzero dzevana vachishanda nechildren and the law Muzvari Chiga Govert vanoti kurambirwa kuri kuitwa vanhu kuti vatore magwaro ekuzvarwa nezvikonzero zvekushaya magwaro anopiwa panozvarwa mwana kukiriniki kana kushayikwa kwemagwaro ana amai vavo hakusi pamutemo, vachiti kutyora kodzero dzevana.
Yatinoti birth and death registration act mutemo unovandudza kana kuti unobvumidza kuti vanhu vatore mabirth certificates iwayatataura nawo une zvaunotaura pane pano neapo pari kuda kuti pagadziriswe paenderane nebumbiro remutemo. Kumwe kwacho kugadzirisa ndekwekuti utauri zvakanyanya kuti mwana ngaave achinyoreswa kwaakazvarirwa kana kuti kwaanenge akawanika mwana angori nekodzero idzosi angave muZimbabwe.
Muzvari Govert vanoti pamutemo Registrar General ane kodzero yekupa mwana gwaro rekuzvarwa asina mamwe magwaro, sezvo dare repamusoro kana kuti High Court richitorwa semubereki mukuru wekutanga wemwana. Vanhu vari kudawo kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari kunzi vaende kumahofisi anotorwa zvitupa muchinhoyi, sezvo vari kufambira vanhu ava vanenge vasina michina yekutora mifananidzo inoiswa pazvitupa. Chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chakatanga musi wa 1 kubvumbi uye chichapera musi wa 30 gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chitevera mhemberero yezuva rekuzvitonga kuzere kweZimbabwe, imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kunyangwe hazvo zuva iri richikosha kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose, ruzhinji rwevanhu vari kutadza kuritora sezuva rerusununguko sezvo vachakangodzvanyirirwa. Nezuro muvhuro, Zimbabwe yakapemberera gore remakumi mana nemaviri kubva zvayawana rusununguko. Nyanzvi mune zvematongero enyika varizve mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rwanya vanoti zuva iri riri kushaya zvikuru zvarinoreva kuvanhu veZimbabwe sezvo richipemberera rusununguko rwavasina.
Ya, mazuva ekutanga kweindependence nyika ine zvayakagadzirisa zvaionekera munyaya yekuita deracialize nyaya dzezveutano, deracialize nyaya dzezvedzidzo, deracialize nyaya dzezvekuparurwa kwenhau, deracialize nyaya dzeinfrastructure kugadzira migwagwa, nezvinhu zvakati wandei zvakaitwa. Asi munguva iyeyo ndo pakatanga nyaya dzokutonga zveumbimbindo ukando pakatanga nyaya dzomusindo, nokuti ndo panotanga nyaya dzekukura hundi from 1982 to 1987. Pakafa zvuru nezvuru nezvuru zvevanhu, plus ndo panotanga futi mauto kupindira munyaya dzematongerwo enyika vari kudivi reZANU. Tinozviona vachizviita kumasupporters eZANU, voramba vachisvita kumasapota sana zumu kuma1990s nanhasi izvezvi zvimauto anopindira futi achiita basa rokusapota zano, even zano panenge akurirwa. Tinozviona muna2008, tinozviona maelections e2000, 2002, 2005 kusvika vamugabe vapiswa nemauto. So ndo dambudziko guru iriro renyika rokuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachiita zvinhu zvezano. Saka kumazuva kutanga kweindependence pane zvakaitwa, asi sekutaura kwandaita zvichiitwa izvizvo vakatanga nyaya dzavo dzomusindo.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu, zuva iri ritofanira kurevei, riri kurevei pari zvino kuruzhinji rwevanhu?
Zuva iri reindependence izuva rakakosha muupenyu hwenyika yeZimbabwe neupenyu hwenyika yedu. Hatingarazi edu mwana nenyaya yekuti pane vanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina kunaka. Zuva rimwe reindependence musi wa18 April rinofanira kunge riri zuva rokuti tiyege kuti nyika yakabva nokupi, inoenda nokupi, inoda kugadziriswa zvipi. Asi nenyaya yekutonga kwevarume nevakadzi varumizana, nenyaya yeumbimbindoga, nenyaya yemauto yekupindura mupolitics yeZimbabwe, zuva iri harina zvekunoreva, because raakurijiswa kuita zvinhu zvezano. Iro richifanira kunge riri zuva renyika, plus nyika yarijitswa kuita chunhu chevanhu vashomanini vane mukana wokuaccesa zvombo nomukana wokuabhusa masecurity forces enyika. Saka kuna vamwe vanhu vasina mabasa, kuna vamwe vanhu vasati vamboshanda kubva 2000 vana vakazvarwa nana2000 vasati vamenda kumabasa, nevamwe vanhu vasina kana chokudya nhasi, nevamwe vanhu vasina kukwanisa kuenda kana kuzvikoro, nevanhu vakaretrenchwa mumabasa, makambani akavhara. nevanhu vane mapenshini asina zvaanoreva nenyaya yekarenzi ivi atinayo zuva riri riri kuita problem yekuti vanhu havachazivi kuti saka vanhu vakaenda kuhonde here kuti vanhu vatatu vana vezano nehama dzavo nevadishomashoma vari muchimuto vane zvombo varye voga vamwe vanhu vachinetseka kuti vorarama sei saka maquestions anenge achiitwa asi tine richiti aiwa hatingarambi kuti nyika yakasunguruka nekuti kune vanhu vakarwira nyika inoi vanatongogara vana mangena nevamwe vakafa vana zvombo vanga vasinei nezvechitsotsi izvi vana vangomo vana hebheri chitepo vanga vanei kuti nyika yendere mberi hatingarasi kuti nyika yakati handiperi saka vanhu kuti vagadzirise dambudziko rese ravanarei rakusangana nevanhu vashomashoma vari muzano vane zvombo vano musindo vanhu vanofanira kurejista kuvhota muruzhinji rwavo varejista kuvhota pavanondovhota paya vovhota vakawanda zvokuti chero anobira anokonewa
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare kuHarare neStudio 7 asi mukuru mubazi rezvokuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti mauto eZimbabwe ane mbiri pasi pose nekugona kwavo basa naizvozvo vanhu vanoshora mauto eZimbabwe havazivi zvavari kutaura
chekutanga zvakakosha kuti vaongorori vakaita sei vavo vadzidziswe uye vazive kwavakatora fundo dzavo nezivo yavo yekuongorora handioni kuchiva pakodzero yekuti vaongorore nemutoo unonyadzisa wakaita sei woyu ko munoziva here kuti uto reZimbabwe uto reZimbabwe iuto rinoremekedzwa pasi rino rose iuto rinozikanwa muno musadhaki iuto riri kuita mabasa makuru kuMozambique iuto rinozikanwa kuUnited Nations iuto rinozikanwa kuAfrican Union kumapeacekeeping missions pasi rose iuto rinoti parasvika rinosiya paine runyararo ndombiri yeuto reZimbabwe kana zvino munhu woti unoongorora zvematongerwo enyika uye mafambisirwo ebasa rezvesecurity kana kuti rezvemauto otaura kuti uto remuZimbabwe rinonyadzisa uto remuZimbabwe harikodziri kuvapo uto reZimbabwe nderezanu PF harisi renyika zvinenge pokumbirwa kuti vanhu vakaita seivavo ivo ndivo vanoda kuongororwa pfungwa dzavo kuti dzakarongeka here zvine muronga kana kuti vane dambudziko mupfungwa dzavo dzinoongorora zvinhu zvakaita seizvozvi nokuti uto reZimbabwe iuto rinotsigirwa pasi rino iuto rinozikanwa nembiri yekubatsira muno munyika muno tinoita madisaster akawanda wanda tichisangana netsaona dzakasiyana siyana kubva kunana COVID-19 kubva kunana cyclone idai uto reZimbabwe rinoonekwa riri pamberi richiita wose maminimini ekuchengetedza upenyu hwevanhu zvisinei kuti vanhu ava vanobva kumapato api
avo vanga vari mukuru mubazi rezvokuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevana 5,464 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 247,297 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina nezana rine makumi mapfumbamwe nevatanhatu 5,794,196 vabai wanombadzo sembiri vave mamirioni matatu ane zvuru mazana matanhatu ane gumi nezvishanu nezana nemakumi matanhatu 3,615,160. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday bato rinopikisa Citizens Coalition for Change iro riri pakati pekutsvaka rutsigiro rwevanhu vemumaruwa richishandisa chirongwa charo chinonzi Mugwazo. Rinokurudzira vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato rezanu PF asi vasakanganwa wavanovhotera musarudzo dza 2023. MuNewsday makare, bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rinozivisa kuti zviri kutaurwa pasocial media zvekuti mafashani emvura akauraya vanhu nekupunza misha kuSouth Africa anogona kusvikawo muZimbabwe. VeMeteorological Services vanoti hapana chinoratidza kuti mafashanyo aya achauya kuZimbabwe, vachiti vachabudisa gwaro rinotaura pamusoro penyaya iyi vachitsanangurira vanhu nekuvazivisa kuti zviri pasocial media hazvisi zvechokwadi. ZimLive.com rinoti hama mbiri dzemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzakamiswa mberi kwedare redzimhosva nemusi wemugovera dzichipomerwa mhosva yokuronga kuba vakapakata zvombo uye nekuva nezvombo zvisiri pamutemo. Tawanda Mnangagwa ane makore makumi matatu nematanhatu anoshanda kuAir Force of Zimbabwe kumanyame naVengai Mnangagwa ane makore makumi mana nemashanu anonzi Musori kana kuti Musiya iwowo vakanzi vavharirwe kusvika zuva ravo rekutongwa musi wa 29 kubvumbi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Avo vari kunzi vakakuvara neku nemaexident vari kuchimanimani vapindwa nemadambudziko yatirizviona. Ko hurumende yadingo hayawo ndege sezvainongoitawo kuvatungamiriri vakuru vanohayirwa ndege kana vachinge vaita maemergency akadaro kana vana vavo vachinge vachida kuenda kunopona kana kunosununguka kumhiri dzekumakungwa uku. Saka vakangohayawo ndege vangoitirawo vana vezvizvarwa zveZimbabwe sezvavanongozviitirawo saivavo tobvatangoziva kuti aiwa tiri vana veZimbabwe tese. Zvaakuita kunge vamwe tiri vana ve vevhu vamwe ndo vana veZimbabwe hatichanyatsonzwisisi. Saka dai vaititira izvozvo mabhodha akavhurwa mari dzirikungopinda mamillions mangana ari kupinda pazuva yekuti zvona vangatadzo kurapisa vana ivavo. Kana radambudziko ndorati ngatibatanei vana veZimbabwe, kana papa kudya hapana munhu akamboya achiti ngatibatanei, gadzirisai ipapo.
Auyu mpesu unonzi Makandiwa wakatofanana nemhepo inongotenderera. Iye asapinda munyaya dzematongerwo enyika kana kudini, kana kuzi profeta hazvireve kuti unopinda mumatongerwo enyika ba. Iye ngaasiye vanhu tirarame zvakanaka, izvozvi titori kure nenyaya yenhamo tichidai uchingo. Iye uri kuti uri kublesa munhu chii chacho, haasi kuziva zvaari kuita. Kana asina basa ngava timutsvagiro basa ashande.
Mangwanani akanaka hama dzinodiwa. Pachirongwa chekutorisa mabhepi nezvitupa pane chinhu chandaingokumbira pana hurumende yedu kuti tigadzirisirwe ipapo, pakuti kune vamwe vanhu vakadanana vakazvara vana vavo vachigara kuHarare, then vakazotama kuHarare vakazorambanazve futi zvakare. Mukadzi anogara kuChirumanzu, baba anogara kwaTanganda, mama vachina kana mari yekutanga kutorisa mwana bhepi rekodhi. Bhepi rekodhi rekukiriniki poitwa sei? kana tisodo bet record kana vakazvara kuHarare asi kuti hapasisina chagara kuHarare kuitwa sei hurumende ngaite batsirwa hamazadiwa kuti kana pano urombo hunenge huchikwanisa kuita kutiitirewo zviri nani uye kune vamwe vakasogara kuHarare then mai hapachina vari kudhayasipora kotsvaka chokuviri asi vana vana mbuya pamba poitwa futi sei ipapo padogadziriswa futi ngaite batsirwa hurumende yedu iyi.
Ye muri wadere muri wadere Studio 7 pana chimusikanzi tikutona matrode mukomana atombopinda mukomana ngaatombopinde because wakomana wa since 1980 ka zviripo zvakaita but zvakaita zvakatoitwa nemudhara uyu aripo yakatouraya haanana chaakaita mudhara haanana chaari kuita bangaambobve ngaakuite madhira acho because haasiita zvigara zvedevelopment. Isusu takatobva kuZimbabwe because hatutoonda hapana zvakangofanana kugara muZimbabwe kwacho totomhanyira kondourayiwa its much better because hatina nachekudya ndara ngaatobve dei atogona abva mukomana atombopinda ngaapinda ke mukomana hatina natsitsiba this time tichatoenda patikuenda kuvhota katoatoenda kundobvisa mudhara akangoramba aripo totova notomboona kutidzaita sei because ii zvinaumira mushe.
Pane varumurume wenge achitaura nezuro namai wenge vachivamupa nezuro kuti ataure vechinzizvo achiti mai achitizvo mutaukazi mutaukazi dai tichitera mutaukazi zvakati baba uyu achitizvo ningi vanhu ava ninge wevapolitiki dai vachisangana dai vachiita sei hapana zvavanobuda nazvo. Izvi zviri kuoneka bazi kuti isusu vanhu vechindere isusu chaivo chaivo ndisu tiri kuzinyangadzira zvino nekuti ezvinezvi munhu anotaura kuti toda kutimura nyika toita sei nyika kutimura nyika ka handi chinhu chinyore handi kuti kwekuti ungaona uchinorima mumunda mako uchirima vanhu vasingakunetse woti kudimura nyika izvo hazvisenzi izvo hazvisenzi chokwadi hazvisenzi wanhu dai uchinzwanana dai tichiita kuti at least munhu atiri kuona kuti ainano ari kudika nevanhu vari kufamba tomujoina kuti tigone kubvisa izvinhu zviri kuitika kuti munenge mumusha izvi toisa mupresidendi akanaka nekuti zvekutaura hazvisenzi ani ndikuona ungati hazvisenzi kamukoma hazvisenzi kutaura chokuti hazvisenzi mukomana uyu mudiki uyu mukomana mudiki uyu hai dai tichiteerana nayo tisingadi kuti ndimwari kana sei tiuteerera zvekuti ari kudikana nevanhu ndive munhu watingabvisa imwe ipati iri kunetsa iyi ndikuona kuti ndive munhu angatibatisa kubvisa ipati
pamusoro ivasamarari nemose vateereri vestudio 7 ini ndaida kutaura maringe nezuva reindependence zuva reindependence vahwande harina zvarinoreva tikatarisa zviri paground zviri kuitika nevakuru vari kutonga nedemo tinoda kuti rusununguko rwakasunungurwa nemadzitateguru edu nemadzisekuru edu nemadzibaba edu naana chimbwido nana mudziba hapana chavari kukwanisa kubata chinooneka hapana chinoratidza kuti vanhu vakarwira nyika vanhu vashoma-shoma ndovava kuita umbibidhoga vachiti nyika haitorwi nepenzura saka zvinoreve izvozvo vahwande nyika kana chinzi yakazvisunungura kubva muutapwa kwatiri kuenda kucerebhureta 42 years pasina vana vari kutizira vachienda kumadhayasipora hapana zvazvinobatsira zviri nani kuti vasiyana nazvo zvavari kuita zvina zvazvinobatsira vana vezimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association nhasi richaparura bepanhau ravo rinonzi The Defender. Urumende inoimisa zvakare kubisa zvimhinga mupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka vateereri.